Fire!
Obtain to the world.
Yeah, boy.
No limits.
5 stars.
You been calling, asking when I'm gonna be back.
We are kuno.
Asiku no kwandiri guva varira kuti uchye ufeki.
HK.
Nato kusuwa nemuyo ndakuda kudzoka paden. Undina matire ndizo chete zvandoda kufamba pajen.
Baby, I've been with you all the time in my mind. Nichingoti pamwe zvichanaka nekufamba kwetime.
Ndiri kungwava ngwava ndainda iwana big life. Asi mumoyo nemufungwa ungori mumukati kati.
I've been watching her from a distance.
Don't worry my girl.
Kune mwari ndiko kwatozvisa.
Fuga mauna matyo.
I've been watching her from a distance.
Don't worry my girl.
Kune mwari ndiko kwatozvisa.
Fuga mauna matyo.
From a distance.
Tango chaka chaka ndoto kagumusha.
Hear me essential, hear me visa. I'm a one member, me a girl pleaser.
You me watching, I'm me loving from a distance. Murudo redu ndaganyura senge quicksand. Zvichabata na girl apana chinotyisa. Pane maroza I'm sure postman a sweetsa.
Kara ndizvauya. Nyamwe vanhu vakataura. Kara ndizvauya. Save vakanditauta.
I'm all for ya. You me a ting but all night. Di believe and do kukuti pa fea. Sweet talk me pan selila.
I've been watching her from a distance.
Don't worry my girl.
Kune mwari ndiko kwatozvisa.
Fuga mauna matyo.
I've been watching her from a distance.
Don't worry my girl.
Kune mwari ndiko kwatozvisa.
Fuga mauna matyo.
From a distance. Nato kusuwa nemuyo ndakuda kudzoka paden. Undina matire ndizo chete zvandoda kufamba pajen.
Baby, I've been with you all the time in my mind.
Nichingoti pamwe zvichanaka nekufamba kwetime.